Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechipiri, chikumi 5, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti ichiri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuvaka jeri idzva kumarondera uko yakawana purazi. Mumwe vatungamiri veMDC Alliance vatendai biti vanotungamira PDP. Vanoti bato reZANU-PF rinofanira kuendeswa kumatare edzimhosva richipomerwa mhosva yekuuraya upfumi hwenyika. Kanzuri yeguta reHarare yobatana neimwe kambani yekuFrance kuti ibatsire mukuderedza uwandu hwemvura inorasika kubva mupombi dzemvura isati yasvika kuvagari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende ichiri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuvaka jeri idzva kumarondera uko yakawana purazi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaziyambi.
Hongu, tiri kuda kuvaka jeri kana kuti open prison kumarondera kwatine purazi reprison. Saka zvatanga tichiita nekuti nenyaya yekuti tanga tisina mari. Pane prison yezvino pane Harare remand tiri mushishi rekukurukura nevangangopada, tobva tawirirana kuti apa land yedu ingangoita mari yakati. Ivo vonotivakira jere uko isu tova pa land, tobva tatransfer jere kuenda uko toita open prison nerimwe prison rinenge rechizvino zvino, nekuti iri ratinaro harichanyatsoita, rachembera magariro acho ari kuita vanhu, hachanyatsove akamira zvakanaka.
Saka munotarisira kuti zvingapererini?
Tiri kutoshanda usiku nesikati kuti tinge tichikurumidza kupedza izvozvo, nekuti tiri kutove neshungu dzekuti zvipere nekukasira. Asi munoziva panenge pane hurukuro, hazvigone kunge uchitaura kuti hurukuro tichapedza nguva yakati. Pane vaviri panoda wirirana, wana hagone kuti ndawirirana newe iye asati apedza naye.
Ko izvo zvinhu zvamirawo sei mumajeri umu, nekuti vanhu vaimboti mune nzara, mamwe acho anenge ada kuvakwa patsva?
Hongu, majeri edu achembera, ndosaka tiri kuda kuvaka. Zvenzara tiri kuedza nepatinogona kuti vange vachiwana chikafu chinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kumatorongo edu. Izvozvo mazuva ano hatina dambudziko rakanyanya naizvozvo.
Saka chikafu chiri kubva kupi? Muri kushandisa here zvakanaka iwo mapurazi emajeri?
Ndo zvataakuita, mamwe achona takatotapindawo pachirongwa checommand agriculture kuti vange vachirima chibage chekuti vawane. Izvozvo ndo zvatakatozoronga kuti ndo zvingakoita.
Vanga vari gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kanzuri yeguta reHarare inoti yabatana nekambani yekuFrance yeVitens Evids International kuti ibatsire mukuderedza uwandu hwemvura inorasika kubva mupombi dzemvura isati yasvika kuvagari. Mutauriri wekanzuri iyi vaMichael Chideme vanoti zvakaonekwa kuti zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvemvura yakachena zvinorasika zvisati zvasvika kuvagari. Chikonzero chakaita kuti kanzuri itsvage kubatana nekambani yekuFrance. Vachideme vanotizve kanzuri yavo iri kutanga kuisa mudhorobha mamita emvura achaita kuti vagari vashandise mvura yavanenge vabhadhara chete, kana kuti maprepaid water meter anokwana kuita zviuru makumi masere. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Vachideme kuti tinzwe zvizhinji.
Tine kambani yekuFrance yatiri kushanda nayo tichibatsirana pakuti mvura isayarambe ichirasika. Vari kutibatsira neresearch, vari kutibatsira neruzivo rwavo, vanotibatsirawo nekutsvagawo mari yekuti tinge tichiita basa iri, nekuti kune yatinoti nani revenue water pachirungu, mvura iya inorasika isina kusvika kuvanhu, kwete mvura inosvika kuvanhu asi vanhu havasingabhadhari tingazivi kuti pane munhu akazvikonekita mvura ndobasa ratirikubatsirana navo iroro tinge tichiti mvura yese yagadzirwa iende kuvanhu yasvika kuvanhu ibhadharwa
munotarisira kuti pachashandiswa mari yakaita sei
iprogiramu ichiri kuenderera mberi saka mari dzinoita dzichiwedzerwawo nekuona kuti purogiramu inenge ichifamba sei
Harare City Council yakatadza kuita izvi yega
hapana asingazivi dambudziko ranga riri munyika munomu remari saka kana tinge tawanawo mari hatingambozoti zvitokwanisa zvitatega bhozi pane pasina mari yachona kana mari ichinge yauya kubva kune vanenge vachida kutibatsira tinotambira mari iyoyo tichiita basa roenda mberi
munofunga kuti pangadiwa michina yakadini kuti basa iri riitwe nemazvo
michina iri kutoshanda izvozvi tiri kutocherera mapaipi matsva so
nyayaisa
mamita mudzimba mamita anenge asingashandi
ko nyaya yemaprepaid meters yakamira sei
maprepaid meter akuuya tatanga ne80,000 pane makambani hatichazodudza mazita awo munguva pfupfupi yekuteerera vakawana makondiracta ekuisa mamita mamita taakuenda kuisa mamita
tinonzwa sokuti vagari vemuharare havasi kufarira maprepaid meters aya
haa zvinongosiyana shamwari isusu vagari vatinotaura navo vana muzvina dzimba vari kutifonera vachiti uyai kwangu tinotaura nana muzvina dzimba munhu anemba munhu ane propeti muharare ndiye vatotaura naye aroda kumaneja bhajeti rake
vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reharare vamichael chideme vari parunhare muharare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro sangano revagari vemuharare reharare residence trust rinoti kanzuro iri kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvainofanira kugona kugadzirisa yoga ngatinzwei hurukuru yaitwa natanonoka wande nemutungamiri wesangano reharare residence trust vaprecious shumba
isusu seharare residence trust tinoti guta reharare riri kuenderera mberi richipinda mumaringati zvibvumirano zvisinei nekusimudzira kufambiswa kwemabasa muguta reharare zvibvumirano zvizhinji zviri kuitwa necity of harare nemakambani akasiyana siyana zvakanangana nekupfumisa waridzi wemakambani iwayo dambudziko riri kuda kuti rigadziriswe inyaya yekuti zvikamu zvinokwana 60 kubva muzana zvemvura zvinenge zvabva kubottled Jeffrey zviri kurasika munzira kuburikidza nemapombi asakara achembera ari kududza uye mvura iri kubiwa wachikonekta zviri kunze kwemutemo izvi zvose zvekupinda muzvibvumirano nemasangano kuti wagone kuti vari kuda kugadzirisa nyaya yekuchengetedzwa kwemvura kutambisa nguva kutambisa mari yevagari
kuti vaite zvibvumirano izvi nemakambani akasiyana siyana havapiwi mvumo yacho nevanhu here
ndizvo zvandati vari kutambisa nguva yevagari nekuda kwekuti makanselers edu atakasarudza anoziva kuti akawana simba kubva muvagari zvichireva kuti zvese zvavanofanirwa kunge vachiita vanofanirwa kunge vachizvitora kubva kusimba ravapiwa nevagari zvino pavaakusvika kupinda muzvibvumirano izvi tinoona kuti vashandi wekanzuro wakapiwa simba guru neurban councils act asi constitution yenyika iri kuti mugari anofanirwa kuve anowe pakati kati pekutongwa nekufambiswa kwemabasa mumaguta saka muguta reharare tinoona kuti vagari havakosheswe nemacouncillors havakosheswe nevanoshanda vari vatungamiri muguta
munofungei nenyaya yemaprepaid meters ayo ari kuda kuiswa muvanhu neharare city council
kubva mugore ra2015 2016 2017 vagari vakabuditsa pachena kuti hawagamuchiri chirongwa chemaprepaid water meters
vanga vari mukuru weharare residence trust vaprecious shumba vachitaura parunare muharare natanonoka wande westudio 7 mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vatendai biti vanoti bato rezano PF rinofanira kuendeswa kumatare edzimhosva richipomerwa mhosva yekuuraya upfumi hwenyika zvavanoti zvaita kuti veruzhinji vatambudzike kwemakore akawanda Mutorodwe naUthomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura na vatsigiri vavo pamusangano weMDC Alliance wakaitwa kumahusekwa nemusi weSvondo. Vabiti vakati veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kutonga kwavanoti kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vabiti vakati ZANU-PF inofanira kuendeswa kumataredzi mhosva vachiti kuoma kwaita upenyu hweveruzhinji kuburikidza neutongo hweZANU-PF imhosva yakakura kwazvo inofanira kuedzwa mumataredzi mhosva.
Mahusekwa is less than 45 minutes from Harare. Asi level under development iri muno Mahusekwa inotemedza. Inonzwisa tsitsi. Hamuna kana industry, hamuna kana functioning economy muno Mahusekwa. Vanhu vedu vanogara kungembeva. Ndinokumbirawo vachamisa president kuti nerimwe remakore tinofanira kumbopinza ZANU-PF muboksi rematare timboi prosecutor kumboi pomera mhosva for deliberately underdeveloping our country. Pandabva kuHarare uku, pandabva kuHarare maziso angu aita kunge achatoshorwa nemazi billboards ananga ndichiona weskafu yachindivhoterei nezvokupai mabasa. How can you say that you only were president? Ndivhoterei muzowana mari mbengi, asi uri president nhasi.
Vakaenderera mberi vachiti vari kutogadzira kuti kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino seMDC Alliance iri kutungamirwa navaNelson Chamisa, vachatosunga dzisimbe kuti vagadzirise upfumi hwenyika vachiti vatove nevekunze vavakataura navo kuti vazosima mari yavo munyika. Vakasvora zvikuru mamiriro akaita mugwagwa unobva muna Masvingo Road uchienda kumahusekwa uyo wave nemakoronga, vachiti izvi ndezvimwe zvinoratidza kutadza kutungamirira kuri kuitwa neZANU-PF.
Tine shamwari dzedu dzida kuuya kuzoisa mabhagidhi emari muno Zimbabwe, foreign direct investment. Tovhura makambani, vana voenda kubasa. Tovhura manew companies, vana voenda kubasa. Tovhura magreen belt industries, vana voenda kubasa. Tuda kugadzira infrastructure yemuno muZimbabwe. Migwagwa yedu yakaora. Tuda kuti 88,000 kilometers munhu wese ingoita carpet vanhu vachifamba zvakanaka. Tinozvigona izvozvo.
Zvichakadai, vaimbo vamutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vatafadzwa mugwadi avo vave nhengo yebato reZANU-PF vanoti zviri kutaurwa navabiti ndezvemugodzi matsuro. Vamugwadi vanoti zviri pachena kuti ivo vabiti nevamwe vavo vari muMDC ndivo vakakonzera kuti zvinhu zviome munyika.
Zvakuzikanwa nemhuri yose yomuZimbabwe kuti vatendai biti. Vashoma vachateerera zvavanotaura. Kana vachitaura kuti ZANU-PF inofanira kutongwa nekuda kwokurana dhauni nyika ino, vanokanganwa here kuti ivo mavhika apfuura anaya ndivo vane mbiri yekutambisa mari yenyika ino iyo vachikwira ndege vachienda kuAmerica kuti chengetai zvirango zveupfumi munyika yeZimbabwe kuti nyika ino ipanishiwe vanhu vamukire hurumende. Zvinozikanwa nepasi rose izvozvo.
Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaMalvin Mukudu vanoti zvinokwanisika kuti ZANU-PF iendeswe kumatare sezviri kutaurwa navabiti.
Zvisinei hazvo, ndinoona sekuti ZANU-PF inozviramba zvese izvi ichiti upfumi hwakakuwadzwa nemasanctions, saka inenge ichiramba kuti ndiyo iri kukanganisa nezveupfumi.
Zvichakadai, vabiti vakakurudzira kuti masoja anonzi ari kumaruwa abviswe mumaruwa kuitira kuti veruzhinji vavhote musarudzo dziri kuuya vakasununguka. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kutinzwe pamire mauto panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa, ndini Thomas Chiripasi.
Nyika yakatarisana nesarudzo gore rino uye mapato mazhinji ari kuita gadziriro dzekukwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa kwatiri kuita nyaya dzesarudzo, mutorodo weNauThomas Chiripasi anotiudza zviri kutarisirwa musarudzo idzi.
Mapato mazhinji ari kugadzirira sarudzo. Ave pachinhano chekutsvaga vachakwikwidza vakamirira mapato akasiyana-siyana musarudzo dzemakanzuru, dare reparamende, pamwe nesenate, uye sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Mugari wemuHarare, vaKeith Charumbira, avo vanoti vari kuda kukwikwidza kuve kanzura mukanzuro yeHarare, vanoti munhu kuti ave kanzura anofanira kuve ari mugari wemunharaunda yaanenge achida kumiririra.
Munhu anokodzera kuita kanzura muwadhi, munhu anenge akanyoresa kuvhota munzvimbo iyoyo munhu vamuwadhi imomo, uye anofanira kunge ari munhu anenge achigara munharaunda iyoyo.
Makanzura anosarudzwa achimirira mawadhi ose anenge ari pakanzuro imwe neimwe kumadhorobha pamwe nekumaruwa. Murongi wemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaAmos Chibaya, vanoti bato ravo ragadzirira zvakakwana kuti vaise nhengo dzebato ravo dzichakwikwidza musarudzo dzemakanzuru, matare eparamende pamwe nesarudzo dzemutungamiriri wenyika. Munyika mune mawadhi chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nesere 1958 achada vamiriri pasarudzo dzekanzuru, kozoti nhengo dzeparamende mazana maviri ane gumi 210.
Tine urongwa hwokumeka shuwa kuti mawadzi edu ose ari 1958 tafielda makanzelas kwese ikoko pamwe chete nemaareas edu anenge achimirirwa nemaMPs maconstituents 210 pamwe chete nevepr 60.
Imwe nhengo yeparamende muzvare Dokasi Vanda vanoti nekuda kwekuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika mashoma ane zvigaro, mapato ezvematongerwo enyika akatora danho rekuti madzimai apiwewo zvigaro muparamende pasi peiri kudaidzwa kuti proportional representation.
Nyaya iyi takabvumirana kubva ku7th parliament taona kuti vanhukadzi vazhinji havasi kukwanisa inonzi first past the post kumaelections kumaconstituencies. Tikangobvumirana kuti aiwa ngakungova nemasits 60 asha reserve for women.
Gweta remuHarare vaMarufu Mandevere vanotiwo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika, mapato ose anenge achida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika anofanira kuunza zita remunhu mumwe chete anokwikwidza akamirirawo mapato aya.
For nyaya yapurezident, munhu anokwanisa kuita purezident anofanira kunge ane makore 40 zvichikwira.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vakarerekera kudivi rebato riri kutonga rezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti panoitwa sarudzo dzechipiri kana vanenge vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vakatadza kuwana mavhoti akatarwa pamurau. Sarudzo dzechipiri dzakanzi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinoitwa musi wa8 Gunyana.
Unofanira kuwana vanhu 50% plus munhu umwe chete ndokunzi wakunda musarudzo rei rokuva mutungamiriri wenyika. Kana izvozvo zvisina kuitika, atingati maybe paita mangange iku makumi mashanu ikuwo makumi mashanu zvoreva kuti sarudzo iyo ichadzokorodzewazve. Ipapapa zvinozoita kuti chii, pave nomunhu anozonzi aha, uyu ndiye akunda
musarudzo dzekanzuru, paramende pamwe nedzemutungamiri wenyika. Mutemo uripo unobvumidzawo vasina mapato avakamirira kuti vakwikwidze musarudzo idzi. Zvichakadai, sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vanoti komisheni yavo iri kuita zvose zvinodikanwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dziri pachena.
Mutemo wedu wekuenda kusarudzo unonzi Electoral Act wakagadzira nzira yawo yekuzotarisa vane kodzero kana kuti vakasimba kana kuti vari kuratidza kuti vari serious sekutaura kwamaita kuti vaenderere mberi. Panoitwa iya inonzi nomination court, kugara kwedare rinogara richitarisa vanhu vese vari kuti varida kunomiririra, varida kunomiririra kucouncil, vada kumiririra kunational assembly, vada kumiririra kusenate nevada kuita vatungamiri venyika, vanoenda kune inonzi nomination court, voenda nemapepa avo, kuitwa inonzi selection yemacandidate. Paselection process iyoyo inoitwa nedare rinonzi nomination court. Kazhinji ndopatinoona vaya vazhinji vasiri kunyatsoda kuenderera mberi, vazhinji ndopavanonomirira ipapo. Nekuti kunomination court ikoko ndokunotaurwa selection criteria, ndokunotaurwa zvinhu zvakafanana nekuti bato renyu rine vanhu vangani, uyai nemazita nemaadresi nemaid number evanhu venyu vari kutsigira bato renyu. Vazhinji vanobva vangomira vakadaro. Bato renyu riri kuda kuti vanhu venyu vaende kucouncil here $50 pamunhu ari kuda kuti abvumidzwe kunokwikwidza kucouncil. vada kuenda kunoita ku National Assembly here mari yakati ku Senate ma party selection list ema candidate anenda ku Senate zvinobhadhariswa mari munhu ari kuda kunoita mukuru wenyika ada kunoita president pane mari inobhadhara vazhinji ndopavanomirira ipapo kune imwe futi criteria inoshandiswa kunomination kuti yakafanana nekuti hausinyinganyinga here yakambobatwa nemhosva kumataredzi mhosva kana uri haubvumirwi ndopaunonomirira ipapo paunonosarira ipapo
mutungamiri wenyika sezvinodiwa pamutemo akatozivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa30 chikunguru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro mapato ezvematengerwo enyika ari kugadzirira kupinda musarudzo dzegore rino nenzira dzakasiyana-siyana musarudzo dzegore rino kune mapato ezvematengerwo enyika pamwe nevanhu vakazvimirira vakavanda vari kutarisirwa kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzeparamende makanzuru pamwe nemutungamiri wenyika kudarika dzimwe sarudzo dzakaitwa makore apfuura Ivan Zininga weStudio 7 abata vaLikane Manhambu vanove muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira kuti tinzwewo maonero avo
ndakatarisawo maelection egore rinoiri ndiri kuonawo akatisiyani nemakore ati pei pakuti mhirizhonga inenge shoma mamwe mapato anopikisa akasiyana-siyana akawana kuwanda kwakaita munyika vari kukwanisa kuita misangano yavo pasina kuvhundutsirwa nevatsigiri vebato rinotonga kana kutukwa kana kuvhiringwa nemapurisa sezvaimboitika makore ati pere misangano yavo inokirivwa zvakanaka pasina kana mhirizhonga kana kuridzana sezvaimboitika kare nekwatata musangano mapurisa aitoramba kukiriya musangano saka ndirikuona kuti zvinenge zvakatisiyana then mameseji inenge yekungotiwo sevana vezimbabwe nenge yatakatasanai maelection dai takwanisa kuchengetedza runyararo munyika togadzira nyika yedu zvakanaka pasina mhirizhonga pasina kutukana kuno kumamisha ichimukurudzirawo kuti sevanhu vamwe tinokumbirana moto pisi tikaurayana kana kutukana nenyaya yemaelection anopfuura mangwana anozotarisana sei nevavakidzani vavo
totarisawo kuti kunombonongedzerwa nongedzerwawo vemaredhiyo vematerevhizheni kuti vanhu vanotora matv chamunotarisira kuti vemaredhiyo nevematv vanotepfenyura ava vashande vakatarisa munyaya dzesarudzo idzi ndechipi
vemaredhiyo nevematv inotarisa kuti vanofanira kuita basa ravo nemazvo muteza kuti vanhu ava kazhinji zvavari kuita zvavakazvidzidzira saka kuti vasarerekera tongura kuti vasatongwa kana kukondirorwa nebato rinotonga asi ivo vabudise kupashangura pachena kuti izvi neizvi neizvi kuti vatu vana vezimbabwe vese vakwanise kuona zvakanaka nezvakaipwa zviri kuitwa nemapato ese akasiyana-siyana ari kukwidza kuti ese anoda kutungamira
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaLikane Manhambu vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7 Evans abatawo vaPaterson Mashingaidze vanoitawo zvematongerwo enyika vasina bato ravanomirira
sound electoral reforms ndo zvinhu zvega zvatiri kutaura nezvazvo panguva ino tichisimbisa kuti chiri kudikanwa ndechekuti tive mastakeholders tive mapartakers ezviri kuitika impartiality yezeke has always been questioned you'd find that there are ex-military men, you'd find the ex-servicemen who are working in that organization, and tagara tichiti ipapa ndopane problem. Anokaunda mavotes ndiani? Munhu anokwanisa here kuzvimiririra ega? Sezvakaitawo public protector. Ndopanenge paine nhaurirano yedu ipapo. So it's electoral reforms.
Kuchiri kuita kuti rwendo rwuno vanhu vakawanda vaite sevari kuzvimiririra vari maindependent candidates, vasina mapato avari kushanda nawo chii makazvitarisa
vanhu vasvika pekuti vakatanga kuona kuti pamwe ivo vakaedza zvimwe mazita emapato aya asimo vakatsvaga vamwe vanogona kuti vati ivo vaende pavanoenda kumapatis aya vanosvika vachinoshayiswa space vachishayiswa nzvimbo yekuti vazvimiririre saka ndinoona ndopfungwa yakaita kuti vakawanda vati varoda kuzvimirira vari voga pamusoro pazvo zvichiratidzawo nyika yaikukura politically there was a lot of frustration yakaitika mumagore akapfuura vakawanda vanga vasingawani mukana yekupiwa kuti vataure mapolitical generations amwe akabuda kuma90s mainstream party achiri kutonga sezanu pf kune vakawanda vanga vagara vaine mwoyo wekuda kuita izvozvo but havagara vakanyimwa mukana saka ndinongoti isociety iri kukurawo nevadukuwo vari kuda kumirirawo kupinda mumatongerwo enyika vachibva from a point of exclusion kuti vachipinda muinclusion.
Vanga vari vaPaterson Mashingaidze vanoita zvematongerwo enyika vasina bato ravanoshanda naro vachitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zvinotombo kupai kambo ndiani ati go kubva kuna Steve Makoni.
Go ndiani ati go rukuni go. Yanati guru kuni varume go, yanati guru kuni uyu go, yanati guru kuni go, zvanenge mukoma wangu kundipfigira mubabo, zvanenge mukoma wangu kundisa muchizaya, fanana na mukoma kundikanda mucheri, fanana na mukoma gani kundisiya mutirongo. Bonda na bachedu bo kumutorwa nanaka ana angarwire uyu isu vatevedzani ndisu tapedzana kuremadzana bachedu kusikana chete hanzi ndezve mba medu vekunze ibvai bo go yanati goruni go. Yanati guru kuni gani go, zvanenge mukoma wangu kundipfigira mubabo, zvanenge mukoma wangu chai kundisa muchizarira, zvanenge mukoma wangu gani kundikanda muchero, fanana na mukoma kundisa mutirongo. Go 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 vana vanyamunhu.
Ako kambo ndiana ati go kanoshoropodza nyaya dzemirishonga dzezvematongerwo enyika kachibva kuna Steve Makoni. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti ichiri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuvaka jeri idzva kumarondera uko yakawana purazi. Mumwe wevatungamiri veMDC Alliance uye vachitungamira bato rePDP vatendai biti vanoti bato reZANU-PF rinofanira kuendeswa kumatare edzimhosva richipomerwa mhosva yekuuraya upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na 7 p.m. Anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.